Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri mutsi wechina chikumi 20 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day rinocherechedzwa nhasi. Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yavaemarson munangagwa nehurumende yavadonald trump mutungamiri wemdc vanelson chamisa nezuro vakadoma makurukota ebato ravo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Vanoda kutibata munokwanisa kutumirawo tsamba mbozha kuno ku Studio 7 muchishandisa at studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzepa internet muchishandisa dandemutande rinoti www.voashona.com uchidzai vateereri kuti Studio 7 ine pfenyuro yenyu yamunokwanisa kubata makaenda padande mutande pa www.voashona.com munokwanisa kutumira tsamba mbozha dzenyu ku Studio 7 at voanews.com musakangana kuti tinokupai zvirongwa zuva rogaroga mangwanani kusvika musi wemugovera Tarisawo zvakare musi wesvondo mangwanani nemanheru. Totanga nenyaya yezuva reRefugees Day. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugees Day, United Nations High Commission for Refugees ichitenda Zimbabwe nekuramba yakavhura magonhi ayo kuvapoteri kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukura runo nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muZimbabwe musangano reUNHCR amai Mongela Makau vati zuva iri riri kucherechedzwa pasipedingindira rekuti taking a step with refugees rakakosha zvikuru sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vese vaone zvavangaite mukusimudzira mugariro wevapoteri vari munyika. Zimbabwe ine vapoteri zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nevatanhatu uye amai Makau vaudza Studio 7 kuti panodiwa mamiriyoni masere madhora ekuAmerica pagore kuti vakwanise kunge vachiriritira vapoteri ava, asi vati vanofara kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anopa rubatsiro ari kuedzana pose paanogona napo kuona kuti vapoteri vagara zvakanaka muZimbabwe. Vatichaona mabonga avo vanochengetedzawo vapoteri muhofisi yeUNHCR muZimbabwe vati nhasi izuva guru rekutenda basa rinoitwa nenyika nevanhu vanochengetedza vapoteri.
Tinotenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nekutsigira nekuzarura magonhayo kuvapoteri munyika yeZimbabwe. Takatarisana nezuva ranhasi, tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu. Kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu vave nenzira dzakasiyana. Nokuda kwechi kwezvikozvesu kana zvimhingamupinyi inenge yaita sevanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaivo navo dyidza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye akukubatsirawo mune zvakanaka.
Vapoteri vazhinji muZimbabwe vanogara kutongogara refugee camp kuChipinge, uye vamabonga vati UNHCR ichishanda nehurumende yeZimbabwe iri kuedza kuona kuti vapoteri ava vagara zvakanaka uye vawana dzidzo neutano hwakanaka. Asi vati kuchine matambudziko akatarisana nevapoteri kutongogara nekuda kwekushomeka kwemari.
Pari zvino mukapinda mutongogara refugee camp kuchine matambudziko epekugara, dzimba chaidzo shelter, kuchine matambudziko ezvimbuzu atinoti atingati matoilets pachirungu, kuchine dambudziko remaclassrooms chaiwo kuti vana vanopinda muzvikoro vamwe vari kugara vari havasi kupinda mumaclassrooms, vari kutenda vachipinda panze atinoti hot sitting, vari pasi pemit nokuda kwekuti hazvisati zvanyatsoringana nokuda kwekuwanda kuhwandu hwevanhu nemari yatiinayo homwe yedu haisi kuenderana. Muchirungu tingati our budget is not equal to our needs.
Vati nekuda kwekushomeka kwemari pave kukosheswa zvinhu zvakaita seutano, zvinoreva kuti vapoteri havazodzidziswe mabasa emaoko aya anozovabatsira mune ramangwana. Amai Makau vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vapoteri vakaenda kuzvikoro zvepamusoro vave kutozvishandira vachiitawo mabasa epamusoro, uye vanoti izvi zvakakwanisa kuitika nekuda kwerubatsiro kubva kunyika dzakaita seGermany pamwe nemasangano akaita seGold Zimbabwe. Vati pavapoteri vese vari muZimbabwe zviuru gumi nezvitatu vanogara kutongogara, kwozotiwo vamwe vari munzvimbo dzakasiyana-siyana uko vari kushanda kana kuita zvemabhizimisi mushure mekupiwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakosha zvikuru, uye hurumende yeZimbabwe inofanira kupa vapoteri vose mukana wokuita zvaanoda sezvakatarwa pazviga zveUnited Nations. Vati izvi zvakakosha kuita sezvo Zimbabwe iine zvizvarwa zvakawanda kunze kwenyika zviri muupoteri.
Zimbabwe tinoona kuti vana vayo vazhinji vari munyika yeSouth Africa nemunyika yeUnited Kingdom nemuEurope mose vanosvika kana kupfuura mamiriyoni anosvika iwo matatu kakumatanhatu. Zvinoratidza kuti zvinhu zvinoda kuti zvicherechedzwe, kuti kana munhu abva munyika yake chipikirwa achienda anogara zvakadii uye zvanofanira kuchengetedzwa kusvika pakadii.
UNHCR inoti pane vanhu vari pakati pezana nezana nemakumi mashanu vanopinda munyika mwedzi wega wega vachitsvaga upoteri, uye vazhinji vavo vanobva kuDemocratic Republic of Congo, Rwanda neBurundi. Pavapoteri vese vari munyika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana varume, koti zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vakadzi, uye zvikamu makumi matatu nezvitanhatu zvavo kubva pamuzana vana vari pakati pegore kusvika pamakore 11 amai makao vanoti hapana mupoteri atadzokera kunyika kwake mukati memakore mashomana anapfuura uye hapana kana chizvarwa chezimbabwe chimwe chete chati chadzoka kubva muupoteri hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingani zviri muupoteri sezvo hurumende yange isati yapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi sangano reinternational organization for migration rinoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika mamiriyoni mana zvakabuda munyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvichirogara munyika dzakasiyana-siyana zvizhinji zvichitsvaga upoteri kunyange hazvo zuva iri richipembererwa musi wa20 chikumi pasi rese zimbabwe ichacherechedza zuva iri musi wa4 chikunguru sezvo riri iro zuva rakatarwa nehurumende yezimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Imwe nhengo yedare reparamende inoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvisina maturo zvichitevera kupiwa basa kweimwe kambani yechipiri yekuamerica kuitira kuti igadzirise ukama hwehurumende yava Emerson Munangagwa nehurumende yava Donald Trump. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yeMDC amai Consilia Chinanzvavana vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsiri. Amai Chinanzvavana vati Zimbabwe ikaremekedza bumbiro remitemo yenyika nekutevedzera mitemo yavo zvinochenesa chimiro chenyika kunze pasina kushandisa mari yakawanda sezvairi kuita pakubhadhara makambani ekuamerica Avenue Strategies neBallard Partners mari yakawanda.
Panyaya yekuti hurumende yedu yatiinayo iyi iri kuedza kuda kuzvichenesa kugadzirisa zita nekutora vanhu vainofungwa kuti maspecialist kuti valobhe anzi kugadzirisa zita renyika kubhadhara munhu nearly $1 million yekuti anzi lobbyist ari kuenda kunoshambadza nyika kuti yanaka, handioni sechinhu chinobatsira ichocho nokuti zvinofanira kuitwa munyika zvofanira kuitwa nesu vacho vakagarisana pakonzeresa kuti pave nekusagadzikana ndopavangadai vaisa mari kuti vagadzirise papo.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vatiwo hurumende iri kupedza mari yenyika nezvinhu zvisina maturo. VaChamisa vatiwo mari iri kushandiswa kubhadhara makambani ekunze aya inofanirwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika muno.
Zvavari kuita kuenda kuAmerica izvi kupedza nguva nemari yenyika, mari inofanira kutorwa yoshandiswa muno chochigadzirisa chimiro chedu muno. Kunyanya-nyanya panyaya zvinoda kuchandudzwa mareforms kunyaya dzemitemo yakasiyana-siyana, nyaya dzesarudzo maelections, nyaya dzekuti tingaitawo sei upfumi hwedu hufambe zvakanaka. Izvozvo izvo mareforms anoda kuitwa muno, kwete kuAmerica.
Sachigaro wekomiti yeparamende yezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANPF vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Asiwo mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaFarai Maveza vati zviri kuitwa neZimbabwe zvazvisi zvinhu zvinoshamisa sezvo dzimwe nyika dzichitora matanho aya mukutsvaga kuti dziwane kudyidzana kuri nani neAmerica.
Zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisira dzekunana Europe. Iyi inzira inoshandiswa kuti nyika dzikwanise kuwana kudyidzana kwakanaka neAmerica sezvo America iri nyika ine simba rakakura uye inokontrola zvinhu zveupfumi zvakawanda pasi pano. Saka nyika dzakawanda dzinoona chiri chinhu chakachenjera kuti dziite kuti dzigarisane neAmerica zvakanaka.
Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo ndivo vanonzi vakasaina muna kubvumbi magwaro ekupa basa kukambani yeAvenue Strategies Global LLC kuti imirire Zimbabwe mukuvaka ukama hwayo nehurumende yeAmerica kuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Izvi zviri mumagwaro mubazi rezvemutemo pasi pechikamu chinonyoreswa masangano ese anoshandira nyika dzekunze muAmerica cheForeign Agents Registration Act. Magwaro aya anoonekwa pachena kuburikidza nekuenda padandemudande reForeign Agents Registration Act. Kambani ye Avenue Strategies ichange ichibhadharwa neZimbabwe mari inoita miliyoni yemadhora ekuAmerica, izvo zviri kupa vamwe vagari kuti vanyunyute vachiti mari iyi ingadai yashandiswa kuzvipatara kuwanisa varayiridzi mari dzemihoro nezvimwewo zviri kunetsa munyika. Vamoyo vakasaina zvegore rino chibvumirano nekambani yeBallard Partners kuti imirire Zimbabwe mukugadzisa ukama hwayo nehurumende yavaTrump. Makambani aya ane vakuru vakuru vakamboshanda sezvipanga mazano zvavaTrump munguva yavaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri weAmerica. Avenue Strategy yakavambwa neumwe wevaimbo vachipanga mazano chavaTrump vaCory Lewandowski, avo vakazosiya kambani muna 2017. Ukuwo Ballard Partners ikambani yaive nevanhu vaishandawo sezvipanga mazano zvavaTrump muna 2016 apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika. VaTrump vakakunda maHillary Clinton musarudzo iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wehurumende vaNick Mangwana padanho rakatorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa neZuro vakadoma vanhu vachanga vachifambisa mabasa akasiyana siyana mubato ravo vachishanda semakurukota ebato kana kuti shadow cabinet. VaChamisa vakatorawo mukana uyu kuzadzisa zvigaro makomiti anoti National Standing Committee neNational Executive zvakanga zvisina kuzadziswa paCongress yebato iri yakaitwa kuGweru mwedzi waPera. Kuti titarise nezvekudomwa kwevanhu ava, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Pesai Ruhanya.
Vanhu vavakadoma zvavo handioni pane chakaipa, nekuti vavakadoma vanhu vanotarisirwa musangano mavo kana nesuwo vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa ku bata basa racho ravanonzi vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona, vakafanana naSadhai Mahere, is an advocate of the High Court. Vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuZimbabwe, ingava ikonomi, angava magariro evanhu, munhu anenge ade udzamu. Tozotarisawo vamwe vakafanana namuzvaro dzinedzisaswai, munhu wechidiki futi aisati international relations asanouzivo. Saka vanhu vavakaitwa navachanisa vana muzvaro Tade Maunga, vana Murini vakaswa secretary for public service. Saka vanhu vane maonero akawanda zvokuti maitiro avakaita ndoona sekuti maitiro akanaka, ende timu yavo inokwati kwanisa kuti vamucherechedze kuti inge zendi yokuti vapinda mugovernment. Vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kundachimwe chinhano chipamberi.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwi kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC, munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvizvo zvinoitwa kakasiyana siyana, chero mukatarira kuseni, mukatarira kuAmerica, mukatarira muno muSouth Africa kana mukatarira muzani chaiko, vamutiiyo hatozivisa. Havatozi member of parliament anongoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asezi musangano nenyaya yeupesho nenyaya yezvaanoudza musangano. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa, changa vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonetsa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti maMP vasiri kana kuti macandlers kuti mungoita high offer yeleadership muri munguva yemutirago parikwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikafuwiwa, zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwekuti hakuna lida anoita lida for life.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Pesai Ruhanya, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran yapfura nhasi kandege kadiki kanoshandiswa mukusora kana kuti drone keAmerica muchiitiko chinonzi nevakuru vehurumende yeIran chaitikira mudunhu renyika iyi. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vachiti chaitikira munzvimbo inobvumidzwa ndege dzenyika dzepasi rose kubururuka. Hurumende yeAmerica iri kusimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kusunga mauto ose ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu vairatidzira muna Nyamavhuvhu gore rapera uye muna Kukadzi gore rino. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekutyidzana kweAmerica neAfrica Vatiba Negi nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika Emerson Munangagwa vakavaudza mashoko aya kumucheto wemusangano United States Africa Business Summit waiitwa kuMozambique. Vanegi vakatiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yezvematongerwo enyika neupfumi. Vachitaurawo pakapera musangano uyu, Zimbabwe yakatiwo haisi kufara nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti $350 million yakabhadhariswa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ichipomerwa mhosva yekuda kutyora mutemo weAmerica pazvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weZANU PF mudare reparamende vachimirira Chipinga South vaEnoch Porisingazi uye nengwe MDC vari mumiriri weMutasa Central vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Ziri kutsanangurwa neAmerica pamusoro pezvinhu zvinofanira kuitwa munyika munomu. Zvinhu zvinototarisirwawo nevana vemuZimbabwe zvakanyanya, kuti tinoda kuti kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe dzinge dzichiremekedzwa. Kuurayiwa kwakaita vanhu nemasoja zvinhu zvitori kunzewo kwemutemo wedu wenyika. Saka handifungi kuti zvinganetsa hurumende yavamunangagwa kuti vateedzerewo tsika dzedu dzemutemo yenyika. Saka kana vachida kuti zvirango zvinotaurwa nezvazvo zvibve, ngavangotedzere mitemo yedu yenyika, yekuti hatifaniri kushungurudzana, hatifaniri kuurayana, hatifaniri kurovana. Zvinototikatyamadza kuti zvinozototaurwa nevaenzi kuti pamusha apo regedzai kukuwadzana, isu tichingoti tichingokuwadzana chete. Hurumende yamunangagwa ngaingotedzere mitemo yekuchengetedza vana venyika inei, pasina kuurayana, pasina kupondana, pasina kutyidzirana. Tinoona zvikangoitwa izvozvo gwara nova rangozaro.
Vaporusingazi, munoonawo senyaya?
Munoona zviri kuitika. Zviri pachena kuti hurumende yedu yemuZimbabwe ichitungamirwa nahis excellency president vamunangagwa iri kuzama nepainokwanisa pese kuti ione kodzero dzevanhu, ione kuti magariro evanhu haasi violated. Ndinofunga muri kuzviona zviri kuitwa kuti pane shanduko huru, asi tiri kuti isusu America haizombopererwi nechokutaura. Kunyambonatsa izvi, unoona vaakutanga zvimwe. Kunatsa izvi, vanongoramba vachichinja magoalposts. Hapana chatingachati muno muZimbabwe hachisi kuteedzerwa panyaya dzekodzero dzevanhu. Vanhu vane mvumo yokuita zvavanofunga kuita, iwo mademonstration aya pavanomadira vakamaita vachimakumbira nemazvo vanongoita wani, hapana unovarambidza. Saka kodzero dziri kutaurwa idzi handizi kuti kodzero dzerudzii.
VaSaruwaka.
Aiwa, ndingada kuti nditondedze hama yangu Honorable Porisingazi kuti last year musi wa 1 August vanhu vakaurayiwa nemasoja aishandisa mbumburu mudhorobha reHarare. Nanhasi hatisati tanzwa kuti pane ati apiwa mhosva iyoyo, nekuti zvinhu zviri kunze kwemutemo kuurayiwa nevenyika inei musiri mukati mehondo. Hapana chatichatorwa danho. Saka kutaura handiko kuri kutarisirwa nevanhu, asi zviito ndo zvinotaura kupfuura manzwi. Chondo rino chairo muparlamendi pane akatobvunza umwe wedu mamembers of parliament achida kunzwa kuti ko zvataakuona masoja aakuita seaakuwanda zvakare mumigwagwa, iyo purezidendi vasati vauya kunosuma kuti wana operation ya wari kuita sei ziri kufamba sezo ndo kuchora mtemo wedu wenyika ndikuti pese pano deploy wa masoja panofanwa kutoya kunosungwa kudare reparliament kuti ndo zvakuitwa
vapo rusingasi
mutungamiri wenyika paitika chiitiko ichi vakasvika pakuumba commission of inquiry iyo yakauya waimbova mutungamiri wa South Africa vamotlandi vakabvunzurudza necommission yavo kuti zvinhu zvakafamba sei. Yes, tine urombo nezvakaitika asi hazvina kutangwa nemasoja kana kuti ndo akati uyai kuno tizosvika pakusvika pane zvakaitika. Izvi zvavari kurava kuti tiri kuona masoja akawanda achindo kufamba mimigwagwa kana kuita sei. Ngavazive kuti masoja vanhu ende vanhu masoja emuno muZimbabwe mazhinji anogara nesu macivilian kana kuti povo mumarokesheni. Vari kureva ivo masoja ari kuinda kubasa makuseni achitokwirawo makombi vakangomaona vamasoja maviri matatu kotonzi masoja adiployiwa ko vota dzoo kubva kudzimba dzavo vachiinda kumabaza.
Todzoka kwamuriwo vasaruwaka titarisa iyo nyaya yezvirango izvi mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere
nyaya yemasanctions kuhwanda nemunhu chaiwo chaiwo chikuru chiri kuputsa huori nenyaya yekuti mitemo yedu haigondeki nhasi pane mutemo wemangwana hazvichateedzerwi saka ndo pane dambudziko redu ipapo.
Vapo rusingazi petai zvenyu chirongwa chedu.
Ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamendi vachiramba kuti masanction hakuna ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe ndiudzei kuti upfumi hungakura sei.
Mumiriri wezano PF mudare reparamende vachimirira Chipinge South vainoki porusingazi manzwa zvakare kubva kunengwe MDC varumiriri wemutasa central waTrevor Saruwaka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu tangatiri kutarisa zviri kusangana neveruzhinji vari muhupoteri pazuva revapoteri reWorld Refugee Day iro riri kucherechedzwa nasi pasi rose nemunyika.
Muzika rana dzangu ndiri kuDurban.
Ehe, sisigamu makadii ko kuDurban uko?
Ah, kuri nani zvako kuDurban.
Mhm, taurai tins. Nyaya iyo iye upoteri.
Kuma zvizvaka, especially kuti asikana vechidiki kudai.
Mhm.
Ezvezvi affecting nyaya iabuse. Kana kuti unoenda pakambani uchitsvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chii.
Mhm.
Unosvika pakambani kaivo vanoti offer something else. Like kuti offer basa rekupota uchirara nevarume chete. Mm-hmm. Unoenda kukambani kuya iwa uchiziva kuti kunoitwa nezvei. Unosvika pakambani pai. Then vakutanga kukutaurika zvimwe kuti unodai wodai wodai wodai. Wane mari. That's the only option yaunofanya. Inenge kuya kunokunzvina kuenda kuchikoro. Zimbabwe vaamerica vaisakwanisa vari kuti ndiende kuyunivhesiti saka ndakati ndinonoshanda ndegaiendesa kuyunivhesiti
kutaura nashumba ndiri kuBotswana mara amira tichisvika kunoku ndekungomhanya mhanya ndogamba jamba apo ndikakuva nepapa ini mabasa chi chaivo chaivo kuno ari kunetsa
ndaitwa vekezela sitoro kadiyo ndiri munhu weindiana ndingangotangwe nangu ndichangouya asi pari zvino kuva mupoteri kwacho hakukupiwa freedom.
Mm-hmm.
Like uchangosvika nenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti unenge usina mapepa.
Tinotenda Marvelous vateereri musakangana wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezuva revapoteri pasi rose reWorld Refugees Day racherechedzwa nhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zimashumi mabili kuNhlangula 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
siyatshayela isithombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees layo iwaxotshe banika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations of High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole.
EliZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga leziphepheli labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi intambo bakhe ele-Shadow Cabinet. EliZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa ole-African Continental Free Trade Area. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Taking a Step with Refugees. Kubika uMavis Gama.
Usuku lwanamhla lwamhlaka 20 Nhlangula lusuku olwabekwa eceleni ngabenhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba ukunanza ukuqakatheka kokulondolozwa kweziphepheli emhlabeni jikelele olwe World Refugee Day. Okhokhela uhlangothi lwe-UNHCR eZimbabwe uNkosikazi Mongeli Makau ulandisa ngomlando wokunakekela iziphepheli lapho zithe zangena elizweni.
We do not have a lot of money to be able to support them, but together with
Gasilayo imali yokubasekela kodwa siqhuba inhlelo ezehlukeneyo ngokusebenzisana lohulumende okufana lokuthi uhulumende wenza banelise ukuthola imfundo yeprimary lesecondary. Abanye babo sebesanelisa ukutholiswa imfundo yaphezulu okubalisa ukuya ezikolo zemfundo yaphezulu kuma university
to pursue different degrees in the public universities.
Ngenyanga uNkosikazi Makau uthi elizweni kungena iziphepheli eziphakathi kwekhulu kusiya kukhulu lengxenye 100 to 150, iningi labo kungabavela emazweni agoqela iDemocratic Republic of Congo, DRC, Burundi, Rwanda namanye. Bengekho asebethe babuyiselwa emazweni lapho bedabuka khona abaza kuleli. UNkosikazi Makau ethi lalabo obekumele baphindiselwe ekhaya bevela kwele Botswana lokhu bengakazi njengoba kukhona okusalungisiswayo. Abe-UNHCR bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuhlonipha abazephephela njengoba abanye babo kungabaphatha imisebenzi eqakathekileyo ukuthuthukisa ilizwe. Kuthi labo abazophephela bakhuthazwa ukuhlonipha imithetho yelizwe. Okusekelwa ngabeZimbabwe ogoqela umnumzana Chikoko Selemani, isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare.
Siyatshayela isithombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi inceda ama-refugees ayiwaxoshe banika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ikuthole ukwenzela ukuthi ibekwazi ukusebenza ngamandla.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana James Baloyi.
Mina mbona nani kuqakathekile ukuthi abantu bahlalisane behloniphana kungelani ukuthi ngabobana baselizweni.
Ubaloyi uthi kuqakathekile ukuphatha kuhle abakwamanye amazwe njengoba kwela kusasa kungaziwa uzadinga lawe ukuphephela kwelabo ilizwe umumo usubalungele.
Imizamo kahulumende iba mfitshane nxa sokusiba endabeni zemali. Njengoba lani lisazi ilizwe alimanga kahle, isimo se-economy sibi kabi, kodwa monani yindlela eqondileyo ukuthi sibe siyamukela izizalwane zaphandle, ngoba lathi silazo izizalwane zethu ezingama-refugee kwamanye amazwe.
Abe-UNHCR bathi bazinkulungwane ezingamachumi edlula amabili iziphepheli zakwamanye amazwe eziseZimbabwe. Iningi lazo zihlala enkambeni yeziphepheli eyeTongo Gara Camp, kuthi abalutshwana yibo asebehlala emadolobheni. Kuleli nani abayisilinganiso phose amachumi ayisithupha ekhulwini 57% ngabesilisa, enye ingxenye kungabesifazane labantwana. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, lumsakazo ubungakatholi impendulo kumibuzo ebithunyelwe kuziphathamandla zikahulumende phezu kohlelo lokunakekelwa kweziphepheli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhethe amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe ele-Shadow Cabinet agoqela oncintise kukhetho lwanyakenye ezimele uNkosazana Fadzai Mahere, yena ophiwe isikhundla sokuba ngunobhala ogatsha lwezemfundo. Umeli weWange Central edale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele nguye oseyisikhulumeli sebandla, njalo umsekeli wakhe ngumnumzana Luke Tamborinyoka. UChamisa wazise njalo namuhla ukuthi sebethule umthetho omutsha ofakela umholi webandla leli umgoqo okulikhokhela okweminyaka elitshumi kuphela abe esededela abanye. Wothe umthetho lo kumele uphathe njalo amalunga edale lePhalamende kanye lamakansila e-MDC. Kodwa ibandla lisazokhulumisana ngalinguquko. Sexoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So-ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli, but uthe ekhuluma ngakho khona lokho-ke wasefanisa ukuthi hhayi, mina ngifuna ukulithengisela ukuthi hhayi, ubukhokheli kayisikho ukuthi wena wedwa ungafuna ukuthi kube lomunye umuntu njalo ongakhokhelela. Ngifuna ukulitshengisela ukuthi hayi, ngifuna ukuthi ngibuse nje kuleli bandla okwesikhatshana sona leso esindingeneyo, noma ngingakabi lixegu, ngingakaluphali, kodwa-ke besokusiba-ke ukuthi hayi, bese ngisiyophumula bese kungena abanye. Ngiyabe sesemncane, ngiyabe ngingosakhulayo, but still ngoba ngiyabe ngihlezi isikhathi esifika iminyaka elitshumi ngingumkhokheleli webandla, kuyabe kuqakathekile ukuthi hayi, ngakungene-ke ama-ideas afresh, ngakungene abanye. Uthe sitsho njalo-ke wasefanisa ukuthi khona lokho yena okukhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ibandla lingakuvuma kabuyehle kuyefika nakubo-MP kanye nakubo-kansela. So-ke yinto esikhona esibekwe phezu kwetafula osokufuza ukuthi-ke abantu behlale phansi bediskase ngayo, bese bebonisana-ke ukuthi bayibona njani, ibekwe ngayiphi indlela, and then bese siqhubekela phambili.
Kodwa ubona livumelana yini njengamalunga edale lePhalamende njengebandla ukuthi lani libe khona okwamathema amabili kuphela emveni kwalokho lidedela abanye?
angeke ngakhulumela abanye enkomo ngoba mina ngiyindoda ezimele ngingedwa. Yebo sisonke ngaphakathina kwebandla, but imbono yethu noma phakathina kwebandla kwakhona iyachiyana. So ke ivekiwe leyo ndaba yaba phezu kwetafula, indaba osokufuza ukuthi ikhulunyisane ngayo. Imbono yonke ihluke ngaphakathina kwebandla, yikho siyi-Democratic Party. Sifuna ukuthi sizwe imbono yabantu bonke.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli wePinga North etalele parliamente njalo ulilunga le MDC sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
EleZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa olwe-African Continental Free Trade Area. Lolu hlelo luhlose ukubunjwa komkambo owodwa ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Africa ozakwenza kube lula ukuthengiselana ngokukhululekileyo kungela mithelo eqanse kakhulu. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye lezenhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana nabosomabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eleZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhlaka 13 kwenkwezi kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala ohlangothi lezokuthengiselana namanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo athengisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa iContinental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi leAfrika jikelele manengi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
Other instruments that go together with this agreement, but we are ready.
ECFTA ikangele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 billion abe-Afrika emkambo munye kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo sama-trillion pothi ayisikhombisa amadola 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amasekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries CZI umnumzana Sifelani Jabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
Okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esiwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezeba ze-Afrika elizweni kugcine kusenza amakampani akuleli ebhidlike. Umnumzana Pascal Madiri oyingcweti kwezenotho uthi owakhathesi amakampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla enela uzulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela eziyabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa umnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labeZimbabwe.
Singakhangela indaba zombusazwe singabona ukuthi ama human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuzwa, abantu bebotshwa, abantu betshaywa sekwezitolongweni. Konke lokhu kuzabe kuzayenza ukuthi into ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondisa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe esechethela ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa siSusan Womama sikhangela ukunanzwa kwelanga lesiphephelo emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kwelanga elilodwa idale lesenethi lakwele Mexico livote livumelana ukungena kusivumelwano sokuthengiselana phakathi kwalo iCanada leMelika, inhloko kahulumende yakwele Canada uJustin Trudeau uhle wabonakala esikolweni sikamongameli Donald Trump namhlanje bekulumisana ngalesi sivumelwano. Namuhla amazwe omhlaba amanyana ekunanzeni ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo eziphepheli ele World Refugee Day. Esikondweni seMelika iWashington DC, inhlanganiso ye-One Journey imanyene lezinye ziqoqe imicimbi yokwethula izindaba eziphathelane leziphepheli ngenyanga yonke kanhlangula. Uhulumende weMelika uthi eZimbabwe kumele lijezise amasosha lamapolisa aphatheka ekubulaweni kwabantu kudlakela olwalandela ukhetho nyakenye kanye lalonyaka ngozibandlela. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, umnumzana Thibo Negi, uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique izolo, waqonqosela ukuthi nxa uhulumende weZimbabwe ezimisele mpela ukudlelana kuhle leMelika, kumele ajezise abezomvikela laba njalo alethe inguquko edingakalayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho. Ababili laba bahlangane emhlanganweni we-US Africa Business Summit oqhutshelwe eMaputo ngenjongo yokujulisa ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwe-Afrika leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Amagama la akhulunywe ngabe America ngamagama aqatha njalo aliqiniso
kumele bona laba amasotsha bavotshe lanxa amasotsha lawo esevotshiwe kumele sazi kuleli lizwe ukuthi amasotsha imisebenzi yonke abayenzayo beyayenza bethunyiwe lo mathuma laye kangene egudwini ngoba wathuma abantu amasotsha ukuyabulala abantu and amasotsha umsebenzi wawo ngokubulala awasoke ugcine ukuthula.
Nansi indaba babugawule.
Ye nyamuzwa udadewethu Mavumalo Sibili. Kodwa ke into engithanda ukuthi ngitsho ubaba uMnangagwa umongameli wabumba i-commission leyana ukuthi icubungule ngokuthi kade kuyini okwayenzakalayo ngoba wakubeka sobala ukuthi into leyana eyenzakeleyo yaqala lwazi ngayo kayisuye othe amasotsha lapho ayekwenza khonokwana akwenzayo emgwaqweni noba ngubani nje wakwenzayo kodwa ke okwaba yikho ukuthi wathi na hayi ncono kubunje i-commission ibe yiyevezayo ukuthi kanti vele kunakuhambe njani ngawo i-commission yena yaba khona wenziwa okwayenziwayo i-commission yayiqhuba umsebenzi wayo i-commission kaMonkland yazi senza ama-recommendations ayo so ukuthi penise lapha lalapha ngile qiniso kukhona ama-recommendations abekwa yi-commission engifisa njalo ukuthi ngeqiniso uhulumende uzagcwalisa ukuthi wakhuluma konke la nge-compensation abantu bemele compensate bayenzwe yonke into yebo phela umama lo lokuze nge-America okhulumileyo ukuthi yena kumele kwenzwe lokhu nalokhu nalokhu lakho lakho kuwumbono wabo labo indlela ababona ngayo kodwa singazithi uhulumende yena uzavumelana lakho yini khonoko kumbe hayi kodwa ke mboya le commission yayibekile ukuthi kumele kwenziweni ngemva kokuthi sokutholakela ukuthi ngobani abalomlando wokudutshulwa kwabantu labana abafaya engozini leyana ngemva kokhetho.
Uyamuzwa ubaba uGawule lapha Makhumalo uthi hayi njengokukhuluma kweMelika kuyalungisiswa konke okukhulunywa yiMelika khonoko.
I-commission le yabuya lenzeni ubani osebotshiwe latshelani uZulu laba abalahlekela izihlobo abanye sebezilonda abanye sebeziguga leyo compensate nakhuluma ngayo kucompensate bani thina esikutshoyo silandele iMelika ethi yona laba bantu ngababotshwe lokhu ukuthi kule commissioners kusebenzi ngobufakazi bukhona i-commission ifunakala lapho kungela bufakazi bukhona lapho pongukhulunywa nje inyetshana indlebe ukhulunywa amanga lawa ngalowo manga kulobufakazi obugcweleyo obungadinga inyanga.
Baba Gawule, kuningi kwezombusazwe la kwezokhetho lapha abantu abaningi abathi kumele kulungisiswe kuyini okulehlulayo ukuthi lenze kanjalo?
Ngibona ngani ubaba uMnangagwa ukhethe ukuthi ukhetho olube khona lolwana sesikhuluma sinje nje sikhuluma nje nyango lodadewethu Makhumalo ukhona usedalela ephalamende nje ngenxa yokuthi ukhetho lwayenziwa ukhetho kwakuqala olukhululekileyo ukhetho olukhona phakathi kwelizweleli olwangcoliswa nje yikho khonokwana ukudutshulwa kwabantu ekuqineni kodwa ukhetho ezoludlulile. Kodwa into engaliyangihlupha nje ngamazwe anyabo America Sibili ngiyazwisisa ngiyabalalela kodwa ngiyakhangela ngesikhathi sedlilayo esekukurawuni loko mbuyela khonaphana ukuthi kwafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sekukurawuni umgabi babemgadisa inqola yamabhiza ngale khona ngale Britain ngasesikhathi abantu kubulawa abantu ngabe kukurawuni kanti khonapho ngesikhathi seneso kwakusifani izinyamazana kumbe kwakusifabani kodwa-ke indaba bekhetha
futhi Gawule akeliyekele ukuthi thina endlini yethu sitshayana sodwa sise siqede ukubulalana kuseli sithi lina ye kwamanye amazwe kunje asikhulumi ngamanye amazwe la sikhuluma ngeZimbabwe ukuthi ilina njengeZANU-PF lo Mnangagwa wenu labulala abantu after election. I-election salitshela thina njengebandla le-MDC ukuthi la ntshontsha ukhetho njengoba litshontshile ukhetho thina uMnangagwa kasimthathi njengopresident ngoba wantshontsha njengoba kunjalo asihlanganiseni amakhanda kwenziwe ukukhumisana umlota hathi umlota wenu lo owe-Burial Society eliwenza nabo makhuphe lo aso-Burial Society iZimbabwe iZimbabwe lilizwe likaZulu okumele sikangile ukuthi khona wonke umuntu ilungelo lakhe liyahlonishwa so isicelo sami ngesokuthi ake liyekele ukuthatha amakhanda liwafake echebechebeni lenze ngazana kulanto eyenzakalayo lina likwazi ukuthi liyona bese liqala abanye abantu abangelani nokubulawa kwabantu ekudutshuleni kwabantu baseZimbabwe iMelika yayingaphi yeyadubulayo ekuswelakeleni kamanzi amanzi yiMelika evala amanzi ukuswelakala amagesi yimeli ke evala amagesi, ukuswelakala imithi ezibhedlela yimeli, kunenge elikwenzayo esikutshoyo ake liyekele i-Burial Society yenu yamasela siyehlanisa amakhanda labantu abanqobayo kukhetho njengebandla le-NDC saphuma le 2.6 million votes lantshontsha linikhetho.
Ah, kuyiqibe baba uGawule.
Ngiyakuzwa dadewethu Makhumalo, kodwa Makhumalo siyadingana sonke nje. Okubi ukuthi abantu bangaphandle bese sitshibele sibeyilwa ababuya bezositshele kokwenza ukuthi senze sithi mbona ngani siyadingana sonke dadewethu. Yiko kule indawo enaliyana asibuyeni sonkeni sihlanganeni khonapho nonke lawo makhuphe obabalayo sibe nendawonye silungiseni ilizwe leli ngoba ngelethu sonke. Akula munye olelizwe leli kwedlula omunye olingelakho kwedlula omunye, sonke siyalingana. Kodwa singazilungisela thina udubo lwethu. Ngiyalizwisa udubo ngasilalo njengelizwe kudingeka sihlale phansi silulungise. Yiko akuvumayo kunokumongameli kakhethi.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla elibusayo eleZanu PF obexoxa ecingweni endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Tabita Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehlephi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehlephi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehlephi papalaza, awuthele kancane wemzulu ehlephi papalaza. Bemalume, elu kandu jwala. Bemalume, elu kandu jwala. Bemalume, elu kandu jwala.
Zosoko sikhangele ebezihamba phambili. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. Labonga ngabogatsha lwe United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Aye kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna wafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.